Nemia chirwere chisingataurwi nezvachonguva zhinji, asi chirwere ichi chiri kuvhiringa utano neupenyu hwevanhu vakawanda munyika. Mumwe wevanhu ane chirwere ichi amai Mercy Jonas Chinyanga vanoti vakashamiswa pavakaudzwa kuti chirwere chavo cheanemia chakanga chakomba zvokuti vaifanirwa kuendeswa kuchipatara zvechimbi chimbi semunhu aive asina mari. Amai Chinyanga vanoti vakazowana mumwe chiremba asingabhadharise mari yakawanda, uyo akava batsira mushure mekunge aongorora ropa ravo.
Chakaita kundiende kwachiremba ndakanga ndichinzwa kuneta, ndikangotsvaka basa kadiki kana kungofamba short distance, ndaizwa kuneta hana yangu ichirova zvisingaiti. Ndipo ndakaenda kudisert extension, ndasvike mumuchiremba andiona. Akandiudza kuti mabva maoni mafungiro angu nemaonero angu ezvandiri kuita pano hamuna ropa, asi kuti tinyatsoziva kuti hamuna ropa ndoda kukuita inonzi full blood count.
Amai Chinyanga vanoti vakaudzwa kuti utano hwavo hwaiva husisina kumira zvakanaka zvokuti vaitofanirwa kupuhwa mubhedha kuchipatara kuti vatutsirwe ropa, asi zvipatara zvehurumende hazvisi kushanda semakare kubudikidza necovid-19. Amai Chinyanga vanoti kubva pavakatanga kunwa mishonga yavakanyorerwa nachiremba vanotinzwa zviri nani, asi dambudziko riripo nderekuti zvimwe zvinhu zvavanofanirwa kudya zvinowedzera ropa nekukurumidza zvinodhura. Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti chirwere cheanemia icho chinokonzera kushomeka kweropa chinokonzerwa nezvinhu zvakawanda, nokudaro panotofanirwa kuvhenekwa zvakanyanyisa kuti vaone kuti chii chaizvo chiri kuvhiringa ropa muviri wemunhu.
Chirwere cheanemia tinoti kunge ropa remunhu rakadzikira. Ropa rinotarisirwa kunge richigara riri between 12 and 16, ndo normal range yeropa. Rikanga rakuenda below 12 toti munhu ane anemia. Yes, zvinotisiya nevarume nevakadzi. Kuvarume tekutarisirwa rigari rabau 14. Hakusutikana kuti neanemia toti akapedza neyo tada kuchikurapa. Tikawana kuti ropa rako rakadzikira toda kutsvaka kuti chii chiri kukonzeresa kuti ropa ridzikire. Icho chikonzereso chekudzikira kweropa ndo chatinoda kurapa.
Dr. Chiripanyanga vanoti zvimwe zvezvinhu zvinoratidza kuti munhu ane chirwere ichi kucheneruka kwemaziso, rurimi nemukati memaoko.
Tikatarisa maoko emunhu anenge aita anemia anenge akacheneruka yatinoti pala. Tikatarisa rurimi zvakare runocheneruka yatinoti central pala, uye maziso futi anoita inonzi conjunctival pala anenge akacheneruka zvakare. Ukaona kucheneruka maoko, marurimi nemaziso zvitaura kuti anemia yadi yawanda. Kana yazonyanyisisa makumbo anotanga kuzvimba, ayo amasainzi ekuti munhu ari kupinda muheart failure. Zvatinokurudzira vanhu vari kumamisha nyange vari kumadhorobha ndechekuti vanhu ngavadye chikafu chinovaka muviri.
Dr. Chiripanyanga vanoti chimwe chinoratidza zvakare kuti munhu ari kupererwa neropa ihana inorova zvakanyanyisa kana wafamba zvinhanho zvishoma, uye nekugara munhu akaneta.
Chekutanga unotanga kumboneta padiki padiki, ukangoti fambei kadistance kadiki wanoita kuda kuzorora, kukwira masteps wanoita kuda kuzorora. Unokwanisa zvakare kutanga kuti hana yako yakurova, hauna kuvhunduka, hauna kumbomhanya, hauna chaumboita, hana yakurova zvakanyanya, tinoti mapalpitations. Isaini yekuti mwoyo wako uremerwa, utrya kupamba nesimba, kupamba very fast kuti ropa ritendere mumuviri, but unenge wakutoremerwa.
Dr. Chiripanyanga vanoti zvinhu zvinonyanya kusveta ropa mumuviri zvinosanganisira vakadzi vanorasikirwa neropa rakawandisa panguva yavo yokutevera, nezvimwe zvirwere zvinenge HIV AIDS nechirwere cherurindi.
Madzimai vanoteera mwedzi wega wega vachienda kumaperiods avo, izvo zvinoita kuti ropa ripote richipera mumiri. Saka anhu anokwanisa kubhlidha magums kana mumajoints, especially mumadzumu, zvokonza kuti ropa riite shoma zvakare. HIV inokwanisa kudzikisa kuti munhu aite anemia ropa rake ridzikire. TB inokwanisa kukonzeresa kuti ropa remunhu ridzikire, yatinoti anemia. Unokwanisa kubhlidha pasi peskin, pasi peganda, unokwanisa kubhlidha magums, unokwanisa kubhlidha kana mudumbu chaimo zvisingaoneke. Iwayo ndoma makozes anokonzeresa anemia.
Mudavanhu vanoti vanhu vanofanirwa kuvhenekwa ropa ravo kuzvipatara nemakiriniki nguva nenguva vachiitwa inonzi full blood count, iyo inovheneka mamiriro eutano hwemunhu muropa iroro. Ongororo yakaitwa nebazi reutano mugore 2017 yakaratidza kuti chirwere ichi chinonyanya kubata vana vadiki nemadzimai akazvitakura anenge asingadye zvakanyanya chikafu chinovaka muviri. Imwe ongororo yakaitwa neWorld Bank muna 2016 inoratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana zvemadzimai akazvitakura aive nechirwere cheanemia. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Kiri Mzambiri.